Magadi wa tere. Kila mungu mzumi ugasa simbi ube ndakabiri kwa kumtoko ngura 1987 ndakwa ndakabiri kwa ndakura shikari koko ndakwa mrewa ndakazwe makara ushinoi kwa zonda maharari
zima gitari zi makashu tangari nizi mkwa maharomi
nasara kuimba ndakangoti ndakabiri kwa kuimba mabangu waiva mimbi wanu nchile pisatasa waimba nishikwa za chanzi pride jondizi so waiva ni magitari kumba. So ndakazwe kuti gospel album tichikoro kuna 2000 hata ndiki zvakanyanya ndakango ndo ndakatangira kuti ndapinda minasi
mumanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga umu
aiwa zvanonyanya kuti ndachoni music yangu iri kutambirwa zvakanyanya ndoti bvatitanga ndango support not easy kunoita mashows mashopping ndazara ukaona nawo kuti ubhadhara mari kuona kuti uri kuita izvi vanenge vachiti
matambudziko amunorwisana nawo ndeapi?
Machallenges inda tinoda kwawandisa like example inini ngombe level randava ndikwanda ndiri ndakaunga ndati ndikangoshandisa mainstruments kuti ndidai but bend rakura unongochitira machallenge kuti vanenge vachida kurarama one bend iroro. The more you grow, that's the more bend you cross. Because we have security, if I get you, that is today you, because we are going to wonder. My instrument is now, after Kuriwa, in the crowd, it's a little more. The one quality is the last one of Kuriwa. So, in the world, we are going to be able to do it. We are going to be able to do it.
Vanoda kukubata, yivano kuwana ikupi.
Ndinobatika pa Instagram Salomeo Gasa ne Facebook page yakanzi yo Romeo Gasa ende kusamalembe ndinonyanya kukumbira kuti vanhu vafollowe vazive zviri kuitika mubendi rangu vazive kuitika pana Romeo Gasa then pa Twitter Romeo Gasa then ne WhatsApp number dzinoti 0771100228
mashoko amunosiyira wavatsigiri venyu
mashoko andoda ngosiyira vatsigiri vangu ngekuti aiwa rambai muchitisapota rambai muchititsigira musaite nungo wekuudzawo vamwe nezvaRomeo Gasa nezvemodheni Sungura
chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi
ya ini kamboka ndoda kubuda nako mudariro kanonzi Kokeresia kandotora paalbhamu rangu letese rinonzi Foni ya Baba Imhiripiri.
Yeah. I'm waiting for you. 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 I'm waiting for you.